vamalinga vakashaya nechirwere chegomarara vange vari chipanga mazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa panyaya dzekodzero dzevakaremara vakamboitawo meya weguta reBulawayo. Vanhu vakawanda kubva kumativi mana enyika vaungana nhasi muBulawayo paurongwa hwekuonekana nemutumbi wavamalinga. Vanhu ava vanosanganisira nhengo dzemapato maviri makuru munyika, ZANU-PF neCitizens Coalition for Change. Vanhu vapinda muurongwa uhu vanosanganisira meya mutsva weBulawayo vaDavid Coulthard vebato reTCCC uye imwe nhengo yebato iri vaDaniel Molokela vanove mumiriri wedare reparamende kuHange Central vange varipowo. Vakambo vegurukota rezvevakarwa hondo, retired Colonel Chinga Dube, vabatanawo nevamwe kuchema vamalinga. Vachitaura parufu apa, gurukota rinoona nezvedunhu reBulawayo, amai Judith Ncube, vati nyika yarasikirwa negamba.
Ruremekedzo rwegamba rwavapiwa runobva mupabasa guru ravakaita munyika yedu. Mufi waive shasha mumabasa ekurwira vanhu vakaremara mubudiriro yenyika yedu.
Vamolokele avo vanoshandawo munyaya dzekukurudzira kodzero dzevakaremara varumbidza vamalinga segamba mukurwira kodzero dzevakaremara.
Munhu akashanda zvikuru panyaya yevanhu vakaremara muchinguva tinoti vanhu vana madisability. Akatanga achishanda kujaros diri, akazoshanda nemaorganizations akasiyana siyana, akazoita senator weparliament of Zimbabwe. Saka nhasi tati rega tiperekedze gamba renyika tichivonga mabasa akakanaka akaita achishandira vanhu veZimbabwe.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vari vesangano reDisability Reform Coalition vamasimba kuchera vati mufi asiya vendera kakura.
Ndingangoti kuti siya kwakaita vaJoshua Malinga chakava chibhakera chakabatanidza nongonya neshaya, nekuti takatarisa kodzero dzevakaremara munhu aiva nekurudziro kazhinji kazhinji kunesu vechidiki. Munhu aiva neshungu dzekuti vanhu vakaremara vararamewo upenyu hwakanaka. Munhu akashanda kwete muno muZimbabwe chete, nekune dzimwe nyika dzakatikomberedza, kunana South Africa, kunana Zambia, munhu aitozivikanwawo nekurwira kodzero dzevanhu vakaremara.
Vatiwo vamalinga vainge vasiri munhu aingoita zvekutaura chete,
kwete kurwira mukutaura chete asi mumaitiro avo nemukukurudzira kwavaiita isu vechidiki kunyanya, kuti tisunge tisimbe kana tichida kuti kodzero dzevakaremara tinge tikwanisa kudzirwira.
Vamalinga vakaitwa chipanga mazano chemutungamiri wenyika munyaya dzekodzero dzevanhu vakaremara uye kubva muna 2018 kusvika muna Nyamavhuvhu 2023 vanga vari senator. Vakamboshanda sameya weBulawayo uye vakambosarudzwa kutungamira sangano reDisabled Peoples International. Vakashaya vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe uye vasiya mudzimai nevana gumi nevazukuru vakati wandei. Papera urongwa hwanhasi, mutumbi wavamalinga wabva watakurwa kuenda kuHarare, uko vari kutarisirwa kuradzikwa mangwana paurongwa hunenge huchitungamirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kumarinda eNational Heroes Acre. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.